I have a bit of no confidence. Kwandiri, you know, in the last South Africa, in Kayati, Budile, Panyaya, Gwanakuzitonga.
Vazuma, Saram Gabe, Vane majority in parliament. Asi poitwa secret ballot chichakanga nchikapa
secret ballot kuya musure vakunge parikuta vanya kuti pane vasiri kuwirana na vazuma vari kuchichidzirwa nenzira dzakawanda wanda vamwe vari kuchichidzirwa ne rufu chairwo saka secret ballot yauya senzira yekuti kuchidzirana ikoko kushaye basa.
Zviri kuitika muparamende muSouth Africa zvingaitikawo here muZimbabwe?
Zviri kuitika muparamende muSouth Africa handioni zvichiitika kuZimbabwe. Nekuti kuZimbabwe tikatarisisa iyo paramendi yacho inotongoitawo zvekungototeedzera zvataurwa neyatingati executive. Izvi zvinoburikidza nekuti ZANU-PF ine majority muparliament uye ZANU-PF yatapa simba rakanyanya kuna President Mugabe. Saka maMPs anoenda kuparliament achibva kuZANU-PF vane kutya kwakanyanya.
Chingatarisira chinyi mukudyidzana neSouth Africa uye zvinoreva chinyi kana vazuma vachiramba vachinyombewa nyombewa kudai kuti vachasara here vachine simba rokubatsira Zimbabwe pakutaurirana maelections edu ari kuuya kuzvino? Saka chinzvimbo chavazuma hachina kutora here rimwe simba ravanga achifanira kuva naro mukudzidzana nedzimwe nyika?
Zviri kuitika izvi hongu zvinoti tapudzei yatingati iyo confidence ya President Zuma, nekuti mutungamiri mumwe nomumwe kuti aite simba rekuzobuda achinoita zvaangaite kune dzimwe nyika ndokunge aine rutsiguro rwakazara rwakakwana runenge rwaanenge achiwana imo munyika make.